Vachipindura mubvunzo kubva kukomiti iyi inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vakawanda vavo vati komisheni iripo pari zvino haina mazino uye inoshanda nemamwe mapazi ehurumende ane huori akaita semapurisa, matare edzimhosva pamwe nemahofisi evachuchusi. Vamwe vevanhu ava vaGabriel Chaiva vati mitemo yekudzivira huori yakaita zinyekenyeke uye inofanira kusimbaradzwa. VaChaiva vatiwo panofanira kuva nemutemo unochengetedza vaye vanenge vamhanara huori, vachiti pari zvino vanhu ava vanoshungurudzwa mushure mokuita izvi.
We need a whistleblowers protection act which protects witnesses.
Tinofanira kuva newhistleblowers protection act inochengetedza vanenge vamhanara huori. Vanhu ava vanofanira kuchengetedzwa kuti vasashungurudzwe nekuda kwekuti vamhanara huori.
Vatiwo Zak haitombozikanwa munyika uye basa rayo rinofanira kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vakwanise kumhanara huori kubva kunzvimbo ipi zvayo munyika. Vamwe vapinda mubvunzo idzi igweta vatinomuda Ishe Chinyoka vabvumirana vachaibva kuti nhengo dzeZak dzinofanira kubhadharwa mari yepamusoro kuitira kuti dzisaite huori. Vatiwo nhengo dzeZaki hadzifanirwe kusarudzwa nevezvematongerwo enyika vakaita senhengo dzeparamende sezvo vari ivo vamwe vevanhu vane huori hunotyisa. Vatiwo Zaki inofanira kumira pachayo yega iine simba rekusunga, kuongorora pamwe nekuchuchisa vanoita zvehuori, uyewo vatiwo kupindira kunoita vezvematongerwo enyika mubasa reZaki kutadza kuendesa kujeri vanhu vanoonekwa pachena kuti vanoita zvehuori kunoita kuti vanhu vasa remikedze komisheni iyi. VaChinyoka vatiwo zvinonyadzisa kuti majeri omuno hamuna vanhu vari kupika jeri nenyaya dzehuori, asi mumunyika muine huori hunosemesa.
It is a shame that we don't have a single person who is going to sleep tonight at Skurubi on a prison dinner having been convicted of corruption in a country with so many corrupt people like we do. It is a shame. The reason for that is because we don't have an effective corruption fighting body.
Zvinonyadzisa kuti nhasi chaiko hapana kana mumwe zvake ari kurara kuchikurubhi nekuti akabatwa nemhosva yehuori. Imo munyika makazara matsotsi kudai. Izvi zviri kuitika nekuti hatina bazi rinorwisa huori zvine simba.
Amai tsitsi zviwayo vati kana vakadomwa vanda kuona mabasa eZaki achishambadzwa uye kuti komisheni ivhure mahofisi mumatunhu ese munyika kwete zvokungove muHarare chete. Dr. Mabel Hungwe vatiwo semaonero avo nyaya yekurwisa huori ibasa remunhu wese munyika kwete Zaki chete, uye vatiwo kana vakadomwa vacharwisa huori muhurumende pamwe nemumasangano anoshanda akazvimirira. Dr. Hungwe vati mari dzese dzinowanikwa nehuori dzinofanirwa kutorwa nehurumende dzoshandiswa kuvaka mabhiriji kana zvikoro. Muzvare Jesi Majome vatiwo kana izvi zvikaitwa zvinogona kubatsira kuti veruzhinji vamhanare huori. Vati veruzhinji ndivo vanonyanyorasikirwa panoitwa huori uye zvakakosha kuti vaite chido chekumhanara huori. Muzvare Majume vati kuti hondo yekupedza huori ibudirire, vanhu vanofanirwa kusungwa, kutongwa nekukandwa majeri pachena zvisinei nekuti ndevebato ripi kana kuti vabva mumba mani.
Mr. Speaker, heads must roll and they must be seen rolling if they are caught in corruption for this to happen. So there must be consequences.
Mr. Speaker, vanhu vanofanira kusungwa uye zvinofanira kuonekwa kuti vanhu vasungwa nekuda kwenyaya dzehuori.
Bvunzo idzi dziri kuendera mberi uye dzinotarisirwa kupera nhasi. Pane vanhu makumi matatu nevasere vange vachifanira kupinda mubvunzo idzi, asi padzatanga Advocate Mudenda vazivisa kuti pane vanhu vatatu Christopher Due Banda vazidondi kumwenda navatawanda matope vabuda mubvunzo idzi. VaBlessing Chebundo veMDC ndemumwe ange asipo apo pasvika chinano chekuti vabvunzurudzwe. Paramende ichabuda nemazita evanhu gumi nevaviri ayo ichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vadome vanhu vasere vachapinda muZaki. VaMunangagwa vakatodoma mutongi wedare pamusoro uye ari mudzimai wegurukota rezvekunze kwenyika vasisiso moyo Justice Lois Matanda Moyo kuvesa chigaro weZak. Paakadomwa amai Matanda Moyo, masangano anorwira kodzero dzevanhu akashoropodza kudomwa kwavo achiti munhu ane divi raakarerekera zvokuti anogona kutadza kufambisa nyaya dzehuori dzinenge dzichiitwa nebazi remurume wavo. Nhengo dzebhodhi reZak dzakasiya basa zvisina tsarukano mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.